Vashitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo weMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vakafanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati bato ravo rasarudza nhengo dzichamirira MDC Alliance musarudzo dzeparamende munzvimbo dzakawanda munyika. Kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuchine vari kugunun'una kuti sarudzo dzemapuraimari hadzina kufamba zvakanaka, vaKomichi vati bato ravo riri kugadzirisa zvichemo izvi.
Chokwadi chiripo ndechokuti panoitwa maelections panobuda vanohwina, kana vahwina vanorwadziwa, asi vanofara, vofara, vopembera, voenda vanonyarara. Muprocesi iyoyo yemaelections iyoyo kunobuda vanoruza, vorwadziwa, vanotaura kurwadziwa kwavo, voexpressa kurwadziwa kwavo through mapepa, through maradio, through chi. Vamwe vanosvika pakutorwa, kutorwa chaiko, kurwisana nokuda kweprocesi yeloss inenge yaitika. Saka izvinhu zviviri zviri natural and zviri normal, zvinoexpectwa muprocesi yedemocracy yemaprimary elections. So isu tiri kuita engagement nevari kurwadziwa neprocesi.
Vakomichi vakurudzirawo vakakundwa kune dzimwe nzvimbo kuti vanozama rake kune dzimwe nzvimbo dzisati dzapedza kuita sarudzo dzemapuraimari, zvikuru sei kumaruwa dzanga dzagara dzichizivikanwa kuti inzvimbo dzine vanhu vanga vachitsigira ZANU-PF, sezvo vamwe vevakakundwa musarudzo dzemapuraimari idzi vari vanhu vane mazita makuru mumusangano wavo.
Ndichiri kuita encourage zvakare kuti kuchine dzimwe nzvimbo dzisati dzaitwa mapuraimaris vanogona kuenda ikoko kundoita. For example, kuna maareas andataura anenge ari anogona ita maweek candidates aya, vanogona kuenda ikoko vanhu vondovatarisa zvakare. Kana vakonsida kuti vari strong, vanopa mukana uyoyo. Nzvimbo dzakafanana namach central, namach east, most of the rural areas dzinogona kutonzwa kufara dzikaona mutungamiri anenge auya kuda kuzomira ikoko. But still hatizviiti zvokungoimposa munhu kana kisa munhu euro kubvisa munhu. Isusu pachedu sevatungamiriri tinoshanda nevanhu vari pagrassroots, vari paground, kuti vatibatsire kuita process iyo, kuitira kuti kana waiswa wakutungamirira vanhu muconstituency uwane vanhu vanokutevera. Ukaenda usinakiswa nevanhu pamuconstituency imomo hapana vanokutevera, saka hapana chinozobuda at the end of the process.
Pataenda pamhepo, mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance anga ari mumusangano achizeya kuti ogovana sei zvigaro zvenzvimbo dzaachakwikwidza musarudzo dzeparamende. Vakomichi vati izvi zviri kuitirwa kuti vaise vanhu vane rutsigiro rwakawanda munzvimbo dzavanenge vachifungidzira kuti munhu ari kukwikwidza imomo haana rutsigiro rwakakura. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati zvakakosha kuti bato reMDCT rinotungamirirwa navachamisa riite urongwa hwokubatanidza vanhu vakahwina nevakakundwa zvichitevera sarudzo dzemapuraimari idzo dzaive nenyonganyonga dzakasiya dzaita kuti zvino musangano uyu zviite buru rasike sengoma yezvinyau.
Asi ndinoona zvezvakare paine mukana kana kuti paine need yekuti bato riigare rine vanhu pasi vanzwisane pave nekupodzwa marwadzo vanhu vasati vaenda kusarudzo, nekuti izvo vakasata izvozvo izvo zvinokonzera kunge vanhu vachisingawirirani takatarisana nesarudzo, zvichizoita kuti bato rinokwikwidza hombe kana kuti MDC Alliance rive riine tingati matambudziko pakuti ringe richitarisana nezanuvi. Asi tinoona kuti pari zvino nyaya yemapuraimari iyoyo yaakutoenda ichipera. Tinoona vanhu vachitoenda varikuratidza kuti vaakutarisira mberi, vaakuti izvi zvadarika zvadarika. Vamwewo ndo vanga vachiri kugunun'una, asi takaona kuti pakaitwazve zvakare hatingati marira kunzvimbo dzanga dzaita kugunun'una kwakadaro. Tikaona vamwe vachizobuda musarudzo idzodzo vachibvuma. Takaona vazizwai vekugweru vachibvuma kuti aiwa tatiri makundano, asi kana zvabuda zvisina kurekera kudivi rangu ndinobvuma zvangu, ndinosapota vamwe kuti tienderere mberi.
Mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHatfield Glenview South neEpworth, sarudzo dzemaprimary dzakatarisirwa kuitwa nemugovera svondo rino. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, vakomichi vati bato ravo harisi kufara kuti harina kupiwa gwaro revavhoti ranga richishandiswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pachirongwa chekutarisa kuti maseve ruzhinji arimo here mugwaro revavhoti kana kuti provisional voters roll, icho chapera nhasi. Vati sebato vakakumbira gwaro iri kuZEC asi hapana chakabuda. Vakomichi vati commission yeZEC ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa, sarudzo dzegore rino dzisati dzaitwa.
Chokutanga chinjombi chiri panumber 1 iko zvino inyaya yeballot paper printing. Tikona ZEC ichiita hundi yari nousotsi hwekutsvaga munhu anoprovida bepa remaballot papers pasina kuconsultwa namaopposition political parties. Yeti patakaita voter and registration process takaenda kutenda takabatana tikaona zvakaitwa netender process yevoter registration process yeBVR. Tikange takafara tikapawo kuti tikapawo rukudzo process iyoyo nokuti panga pane transparency neaccountability. Tasvika pachinhu chihombe chatoda kuti setinge tiripo. ZEC yakaita tendering process iri private. Vakawana munhu anovapa bepa reballot paper printing zvatisina kunge isu takaonawo. Saka isu tinonyuta neizvozvo nokuti ndiyo tsika yekuti ndiyo nzira yekudya election iyo. Kwada kudya election. Itotozviziva kuti kana munangagwa asingadi kudya election ngaave transparent panyaya yenhingi ballot paper. Ndiyo number one. Chatoda kuti approve kunyika yose in the whole world. Kana ataza kuprova point ye tender process ye open tender process ye ballot paper. Tatozi conclude kuti iye ada kuti election asoda kuenda ku free and fair election.
Mutauriri weZEC vaJustin Manyau vati titaure nasachigaro wekomishen yavo amai Priscilla Chigumba kutinzwe pamire komishen yavo panyaya iyi, asi amai Chigumba vanga vachinzi vakabatikana. Asi mazuva pfuura amai Chigumba vakati nyaya dzekutengwa kwemapepa ekuvhotesa hadzisi nyaya dziri mumaoko emapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.